Vana suru jena vaivarere hao mwapwa dzemakomo avana hao ngevanya nyopota paya pavakati matakajika kare anyara dzevana. Makare, kambani ya inzi Cold Storage Commission ya vekunzi Cold Storage Company mazuano ya ivechida diso chenyika. Asi iko zvino kambani ii semamu makambani eurumende ya vezuru rakapinda nyoka. CSC ya ingeine makambani kumarondera Harare, Chinoi, Nebulawayo ijitengesa nyama kunyika dzekuma wirira kana kuti dzemu Europe. Izvi zvaipanyika mari inosvika zana rima milioni pagore. Kunyangwe hazvo EU yakatemera mutungamiri wenyika Robert Mugabe nemudzimai wavo Zvirango. Gungano reEU richiri kutenga nyama yemombe kubva kuZimbabwe, asi Zimbabwe ndiyo hayo irikundikana kuzadzikisa chiga chayo. Mumakore akare aya, CSC ndiyo kambani yesiraha yaive hombe muAfrica mose uye yaiunza mari yakawanda zvikuru muZimbabwe. Asi iko zvino kambani iyi ine zvikwereti zvakawanda zvapakuti igwadame. Nasi chaiye kumarondera mimwe midziyo yekambani iyi yange ichitotengeswa nezvikonzi zvedare nenyaya yezvikwereti izvi. Kumakore kuma 1990 kambani iyi yainge ine vashandi vakabairwa zvitupa vanodarika churu nemazana mashanu nevamwe vakawanda vaiita maricho, asi iko zvino kune vashandi vasingadarike mazana mashanu. Kambani iyi inonzi irikushanda pazvikamu gumi kubva muzana kana kuti 10% capacity utilization. Kutatarika kurikuita kambani iyi kwapa kuti kambani ye National Social Security Authority kana kuti NASA iuchike mari inosvika mamirioni gumi nemasere kuBulawayo kumutsiridza kambani iyi. Asi vamwe vashandi vanoti vave nemakore akawanda vachinzwa mashoko akadai ekuti pane vanoda kumutsiridza kambani, asi pasina chinobuda. Nekudaro vanoti vanovimba kuti rwendo runo haasi manatsa mukanwa ndonda kurota ichiyamwa. Mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Industries vabusisa moyo vanoti vanofara nezvaitwa neNASA.
Chini chakakosha zvikuru kuti tidzokere paya paya, ekuti tinobatsirana kuti nyama ipambe muZimbabwe irambe ichiwanza upfumi kune vanochengeta mombe.
Vamoyo vanotiwo izvi zvichamutsiridza upfumi hweguta reBulawayo nekuwanisa vanhu mabasa.
Makambani akawanda akavhara muBulawayo, saka zviri kuitwa neNASA chinhu chakanaka kune ruzhinji rekuBulawayo. Mabasa kuwana nzvimbo yekutengesa mombe, pange pane zvimwe yatinoti related industries, vana glue, maskin, leather.
Asi handi vose munyika vari kuti NASA yabaya dede nemukanwa. Nyanzvi munyadzi zveupfumi uye vaimbotungamira Zimbabwe National Chamber of Commerce Valaxon Zembe vanoti NASA iyo inoshandisa mari dzevashandi dzemudyandigere haifaniri kuonekwa ichisungirira mari pagumbo rengwe.
Mari yeNASA inokosha nekuti imari yemapenjeni yevanhu. Peinoiswa panofanira kunge pari pane ramangwana rakanaka. Zvanoita kuti mari yacho iwe inozobereka ichikura, kuitira kuti vanhu pavanoenda kumudziva mudyandigere vavo vapedza mabasa avo vasazotambudzike nekushaya mari. Makambani akaita sana Cold Storage, kurudziro yedu kuhurumende ndeyekuti ngavatsvage vemaprivate sector vavanoita mapartnership navo pachirongwa chinonzi iyo Public Private Sector Investment Program. Ndo zvinoita kuti inyase kusimuka zvakanaka nekuti inenge yaakufambiswa sebusiness company.
Mukuru weZimbabwe Farmers Union vapo Zakaria vanoti vanopfuya mombe vanotambira zvikuru danho rekumutsiridza CSC iri.
Makore ose eri mashure umu Cold Storage isati yava kambani ichinzi Cold Storage Commission yanga ichipa varimi mukana wemarketing yemombe dzavo, nokuti kwakuchitori nemamarket nemabuying point uye nemaauction aiitika kumaruwa. Saka kwaiva nemalivestock committees aitoitwa around every district renyika. Saka zvaiprovida market kumafarmers edu. Saka payakazosvika papo nguva yekusashanda zvakanaka ndo patakarashirwa nemarket iyoyo.
Asi vaZakaria vanoti varimi vanodawo kupiwa mukana wekuti vave varidzi vekambani vachitenga mashares.
Varimi havangodi kutengesa mombe dzavo, vanoda kuwana mari kubva pamombe dzavo. Saka zvinogona kuwedzera mari kuvawo zvekare nemashares, kana kuti tingati kuva vana muzvina business vari GOA storage iyoyo zvakabatana nehurumende zvakabatana nenasa iyoyo.
Makare, Zimbabwe yainge ine mombe dzinosvika mamiriyoni matanhatu nezviuru mazana masere, asi iko zvino mombe dzadzikira kusvika kumamiriyoni mashanu nezviuru mazana maviri, uye dzenyama dzaderera kusvika pazviuru mazana maviri kubva pazviuru mazana matanhatu nezvishanu.